A very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk, a platform where we speak about issues affecting people in the society. We are coming to you live from the Studio 7 at the Voice of America in Washington this Thursday, February 17, 2023. And I am Evans Zeninga, your host tonight. We are coming on a very sad note today as we are remembering Wayne Glovu, who was laid to rest today in Bulawayo. 16-year-old Wayne was stabbed with a 3-star Okapi knife on Monday by another student from Hamilton High School during a fight, and he later died at a hospital in Bulawayo. The suspected killer is in custody, awaiting completion of police investigations. We are not going to talk a lot about what happened since this case is now before the courts. However, we will give you what transpired today. Muchirongo achedu cha nasi tiku tarisa raitika kumarinda eku Bulawayo uko kwa radzi kwa nasi mwana wepachikoro che Founders High School, Wayne Glovu. Wayne akafa mushure mekubaiwa nebanga nemumwe mwana wechikoro chepa Hamilton High School apo vairwisana. Wayne akazoshaya nemuvhuro ari muchipatara makare muBulawayo. Wayne uyo ange ave nemakore gumi nematanhatu ekuberekwa aradzikwa nhasi. Hama neshamwari dzashoropodza zvikuru kumbunyikidzwa kwekodzero kuri kuitwa muzvikoro nevadzidzi. Nyaya yekuurayiwa kwa Wayne yava kumatare, asi hatikwanisi kutaura zvakawanda zvisiri kubuda mumatare dzimosva. Hundreds of people gathered today, including relatives, friends, and students from Founders High School, and they were gathered to see the body of Wayne being laid to rest in a very emotional send-off. Students and friends mourned and as they bade farewell to Wayne's body. A very sad situation there. Former Education Minister and uncle to Wayne, Mr. Gabriel Machinga, said he was troubled by the way Wayne died. He called on society to address bullying that is prevalent in schools.
These knives that are used to butcher others are not manufactured in schools. They come from within society. So unless society wakes up today to tackle this problem, there is no answer. Because what happens in school is almost always a mirror image of what happens in society. I'm convinced that if society chooses to say no, no, and no, and no to this kind of conduct, it will stop. My final word, because I'm really troubled, is Wayne, the wasted life, prematurely extinguished. As a normal human being, Wayne was to die at some point, but I believe not in this man. Wayne,
that there was former education minister and an uncle to the deceased, Mr. Gabriel Machinga, speaking at the funeral of the late Wayne. Let us hear what other mourners had to say at this funeral.
Be the one lying there because of my age, but ubuhlungu kanjani ukuthi silalise such a young life. We are going to bid a farewell to Wayne Mcinizovu, an intelligent, jovial, enthusiastic, focused young learner who had a very promising life ahead of him. Unfortunately, the incident that we now all know tragically ended his dear and precious life.
The Founders High School Choir graced the event, and they sang for their colleague before the body was laid to rest. Let's take a look. That there was the Founders High School Choir paying a tribute to Wayne, who was a Form 4 student at the school. For those that just joined us, we are remembering Wayne Ndlovu, who was stabbed during a fight on Monday and later died at a hospital in Bulawayo. Let's take a quick short break. Do not go away. We will be right back with more.
In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
And welcome back. This is Live Talk. If you have just joined us, please note that we are streaming live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We are also live on YouTube as VOA Zimbabwe. Now, to discuss this sad and painful death of Wayne and the bullying in schools, we are joined by a student representative from Great Zimbabwe University and very vocal in these issues, Itai Masango, who is in Chiredzi. And we also have Evanisa Monondo, the director of Female Students Network Trust in Zimbabwe. Ladies, ladies and gentlemen, sorry about that. Welcome to the show.
Thank you very much, and good evening.
Itai, can you hear me?
Yeah, I'm hearing you.
Perfect. Thank you very much for coming in. Let's start with you, Itai. Please tell us, what was your immediate reaction when you heard about Wayne's death?
This young boy is affected us very much. We are considering that he is still young and his parents are expecting him to be someone in life then that is what is before him. It is something that is very painful to the whole of the life and the school very different as well. It's a very big loss to the education sector.
I hear you there. Let's move over to Evanice and introducing you to the show. Let's throw you as well into a question here. Does your organization have any studies on what causes bullying around students? I know you've done a lot of work in student issues and around that area.
Yeah, thank you very much. I think let me start by saying my deepest condolences to Wayne's family and friends and the school for the very sad loss that we have experienced as a country. It's very sad. But just to say, as an organization, what we do
we deal with mental health issues, where we do psychological counseling, we play very much with the mind to say, if you have a problem, how can you respond to that problem? And how can you positively respond to whatever mental health issues we'll be going through? So the organization seeks to bring integration, to reintegrate the mindset of these learners and even students, so that they are able to coexist and co-adopt whatever situation that is going through. So the network is there as a conduit to that information and the education and awareness among the students, so that they are able to respond to the social issues that are happening, be it in their family, be it in the institution, in their school. So yeah, it's something that we really treat very seriously as the students, because it really disturbs them in terms of achieving academic objectives or goals.
Mm-hmm. While we are at that, let me move forward and say to you, we've seen a lot of these issues being talked about revolving around male students. I'm not sure if there is anything that we can talk about from your end that says female students also bully each other like the boys do. Eva Nice, did you get me?
Okay. Yes, I think I got you to say what is happening also to male students. And I'm glad that as an organization, we are now working with male students as our male champions, because we believe that our male students are our counterparts in really addressing the societal issues. Yes, bullying, it happens to female students among each other, and it also happens with female students. So bringing them together as our counterparts and as colleagues will also, you know, improve their relationship. The way they coexist at the institution and the way they relate to each other. We try by all means to bring them together, because we too are just advancing female students' issues alone without, you know, involving male students. We will not reach far, because the issues that we seek to address do also affect the boy child. So the organization has come to at a point where we've realized or discovered that in any advocacy issues that we need, we seek to promote the advancement of female students' rights. We cannot do it alone without our male counterparts, because an institution is a very organized place where these learners and students, they learn together, and we cannot separate them from that.
Mm-hmm. Good points there you are bringing to the table. Itai, ngatimbodzoka kwauri. Iwewe chimbotidzosera kumazuva ako eGreat Zimbabwe. I know you were also very active in students representatives and stuff like that. Chimbotitaurirawo vana vechisikana vaiitawo here zvaitwa nevakomana izvozvizvi zvechibuli buli zvemanyunyu izvi.
You find the most of the students have all the bad behavior and so on. But when they interact among the students at school, like they travel with the Sunday Tram, right? My group, Kurama Bradley,
Mira,
yes, I can hear you.
Ah, perfect. Muri kupi, ndime ani mimi.
Mimi ndiretwa Elvis, mtomba ndiriku Harare ku Waterfalls.
Aha, mkoma Elvis. Nyaya iri mudariro muri kuinzwa gaiyo. Nyaya mkoma nayo, anzi zvakazara muzvikoro, vamwe vari kuti kwese kwese muzvikoro zviri kuitika izvi. Taurai kuti tinzwe pfungwa dzenyu.
The bullying, you know, what I can think or what I can say, bullying has always been there. But I think what we're seeing now, among my extent, it's now becoming yato sort of that health problem. It means nothing about it takes a community to raise a child. It's not a room, We are going to be able to do it.
Aiwa.
Inini kangwana kandinako ndakakatengera Trigan kakaona mumwe munhu achishudha vanhu pa Facebook mutaona kanotofunga kuti vanhu vanoshudwa.
Murikutaura mashoko makuru. Aiwa, mataura mashoko makuru. I hope vadare vedu vatinavo nhasi mukoma itai nhasi si ever nice vari kunzwawo zvamuri kutaura. Tinokutendai kunge mapindawo muchirongwa muchikanda pfungwa dzenyu. Toramba tichiti mudzoke futi namangwana naye.
Tinotenda baba, tinotenda neprogram. Thank you for having me.
Maita basa. We'll come back to Itai and Ever Nice. Did you hear what the caller has just been saying? He seems to feel society is playing a big role in all these things that are happening in schools. Mukoma Itai, manga mchiri kutsanangura. Ende reje, nyukumberi.
Ya, ndambi tanangura kuti zvizvada wana mukoma very correct. Ana dafeta, yata kukundri kita mosti kuti ana mazwami waipi nifunauna ka is the advent of social networks. You can't read the internet.
Aiwa, takunzwa ipapo imbobatai makadaro ndimbodzoka kuna tete Ever Nice. Muchiripo here, muri kunzwa nyaya dziri kutaurwa idzo mukomana weku Great Zimbabwe University yanga achitaurawo maonero ari kuita. Ndidzoke futi kwamuri. Zvoinzwinyi chaizvo chaizvo kuti dambudziko iri rebullying nekumbunyikidzana muzvikoro iri ripere.
I am a student. Kata paruku na collective action kana kuti choko tenda pamwe chete kuma stakeholders vana ndava dzidzi ndoda kubvumirana naitai zvanga chitaura kuti vana vari kungoregerwa chita zvavanoita mafoni atinowapa zvavanosera vachiita vabereki hatisina nguva yekunge tine vana vedu tivadzidza kuti upenyu hunofamba sei vana vari kundoita anonzi malight skill nechokwadi inyaya yekungoti vari kungori exposed zvine zviri kuitika macurrent affairs vachienda kumberi but malight skill chaiwo yekuti upenyu mwanangu beyond education key havasati vazvinzwisisa that's why ndichiona kuti they are loud behavior iyo nyaya yekuti vanorovana vana vachinzi rovanai izvozvi tiri kutaura muharare muno tinotore nyaya imwe iri kumatare kwedzimosi yevana vakarovana from the boys school Saka ndikuti simba iroro kana mwana achikwanisa kuteerera malife skills anoinvolva nyaya yerudo to care about each other kuti kana munhu atori munhu yeye anofanira kuropiwa kodzero dzake neruremekedzero anofanirwa zvakangofanana neye kana kuda kukodzero dzako dziremekedzo saka ndiri kuti inyaya inosiyisa mufunge mukoma ivhambi kuti vadzidzisi vedu munoti vanhu zvatisi munoziva kuti kana enda kuchikoro ku vandoti ah munoziva pane vamwe wana wavanototya ukaona mudzidzisi akutya munoona kuti kwatakuenda kusina mura kumira zvakanaka nekuti kuvabereki vatina nguva yakawanda nevana vadzidzi vana vacho vari kumaboarding schools handizi kana iwo wanoenda kuday school anotera ari kuchikoro tikutoimba kuti mudzidzisi achakwanisa kunge achitora mwana u achimudzidzisa sika nemagariro nekuti yobwirana se iyeye kunzira because hakuna munhu ari normal mukoma ivhanzi anotanga kutobaya munhu nebanga muri kunzwa here
ndirikupandwa
nekuti kudzokeredza kwepfungwa kwehunhu hwatakakura tisinawo kana kuti malife skills ekungozivisa kuti muupenyu tisingatarinze mabhuku munhu wakafanira kuita sei handimboona
ndoda kukubatai futi pamuromo mbichana mundiregerere ndikubatei muromo zvishoma-shoma futi mabata nhau mbiri dzandinoda kuti tigodzoka kwadziri yamati collective action iyo mukati life skills ndoda kuti tigodzoka tiibate-bate regai timbotora muteereri pane muteereri akateerera ari kudawo kukanda pfungwa dzake tinzwe kuti vari kuda kuti kudii hallo mufundisi moyo
baba ivhanzi makadiko
ndinofara ndorida futi iroro nderangu makadiko imi
ndinofara kumatechi kwedu hatitendi kudaa kune zita rake zvino kumutorera pasi
kubasazve tiri kubasa maita basa nekupinda muchirongwa unfortunately tiri kutaura nhasi tiri munguva inosiririsa yekurangarira mukomana uyu kandai zvenyu pfungwa dzenyu tinzwe
ya igai ndingoti zvangu tikutanga kumhuri yezimbabwe nematambudziko wakaitika kunyika yekwedu yezimbabwe mushure mukuona vana vechikoro vachisvika pakurwa vachiurayana chinhu chinosiririsa zvikuru nhau yebullying muzvikoro yagara irimo kana muchinge makuona vana vachisvika pakuurayana sezvizvi zvinoratidzwa zvichiro zvematano zvekuti tinonyanya kuzviona kunyanya kwachiri nasouth africa kunoko tinoona vana vakawanda vachiurayana vakawanda nowanzo saka tachinge takuona unyika kwedu mhuri yekuandlovu yekuyasikirwa nemwanakomana wavo wavanga vane tarisa kuti achaitawo zvinhu zvizhinji asi tinongotiwo hei zvinhu zvinorwadza zvikuru uye futi zvekunyange nekumwana uyoyo akapedza upenyu umwe mwana tinongotiwo nekumhuri yekwavo navo vari pakurwadziwa saka senyika yezimbabwe tinofanira kuti tiise musoro pamwe chete uye futi saratidzana mhini nekuti zvinhu zvinoitika mukati mevana kuti vana vanogona kugumbutana zvikoro nezvinhu zvakasiyanasiyana azvinozirwa so iyo indo kugcina tanda dhudhu kumundeni wange wezimbabwe kurukuru kuumhuri yakanzovhu nzira sezimbabwe songe zizoshungukuru ngesenzo nezenzekile avandwana vesikoro valwisana omunye wathatha umphefumulo omunye umntwana so indefaralei ndeushungukuru kwamambala songe tandawo kuti ndekavandu vasezimbabwe ngesikati lesi esinzima kangaka asikambaneni bhazi ivina lo mntwana uyenzile senzo sifanaleso even emndeni wangafivo navo bayazwa uhlungu kuti kana umntwana wethu wayayenza indefaralei so asibambaneni sithandaze sazi kuti izinto efaralezi hlala sizibona lapha sikhona emasouth africa kuti abantwana baningi bayabulalana njalo njalo abanye abula nezigidi so asibambaneni sithandazane umundeni wakandlovu sithi dhudhu nethava sezimbabwe soke ngiyathokoza kulu ngumoyo baba mfundisi moyo
ngiyabonga baba moyo mabva magona kuti matibatira mhuri yedu yechishona matibatira futi mhuri yedu yenzevele siyabonga baba kakulu thank you so much
ndiyaribonga manda chibenda yechi thank you bye
all right mfundisi moyo avo vanga vachitsanangura apo manzwa he is speaking of the same incidents in light of how sad it is and seeing these situations getting out of hand across the country right ndodzoka kwamuri tete ever nice panyaya mbiri dzamasira panzira dziya collective action, life skills, kunoku first world, tinonzwa zvichitaurwa taurwa stereki izvozvozvo, zvema life skills zvone collective action yamuri kutaura iyo, zviri kuitwawo here kumusha uko, zvii zvinofanirwa kunzi zviitwe, zvibatsiridze vana ivavo.
Munoona kuti maprogramu vayo muzvikoro arimo, anenge akati nyogwa kunzi, vanhu vanofanira kuti achiima life skills. Kana iri collective action, munoona kuti iyoyo ndoo yafoira panguva ine yandiri kutaura nenyaya yekuti vanhu vava nehumbi nendoga ivhanu. Vanhu munhu akungozvionera mumba make nemhuri yake, hakuti tina chiruvange chataiziva tiya. Chekuti ini ndikaona mwana wangana achiita zvisina kufanira, kana mungave mumugwagwa kana kungave kuti ndine mvumo kana ndine kodzero yekumutsura. Asi iko zvinomanetsera zviri kuita, munobva kuti ukatsura mwana umwe munhu, vanotokumirira panhiri kuti ini siyanai nemwana wangu. Ndinoshaya kuti mubereki anenge akadaro anenge achida kudzidzisa mwana wake kuti kudii, saka mwana iye haugoni kutaura naye. Bati malife skills aya muzvidzidzo arimo, kuchanyanya kunoita ndechekuti aakundoita kudzimba, zvambotaurwa naitaiziya kuti kudzimba uko ndokwana kwavari kundotairwa kuti tendai ikabhoti waita homework here, wadya here, kwete any other issue kuti mwana chero pakayaenzi tinodai, tinomhoresana, tinodanana. Chero masiblings ngatidanane, hapasina kana communication mumba imomo, kunyange muine vana vami navo mumwe nomwe ari kuita zvake. Saka enga inovhotla, inobhudha on yobva mumba imomo akangokanganisiwa kunzo, obva atoita hasha. Handimaona itai ambotaura zvakanaka zvikanzi nyaya yemadhirani, nyaya yekuti vanomwa zvinodhaka, nekuti isisi hatitazivi kana vanhu vakangonyarara nhaye mukoma ivhani uyo ari murume make, uyo ari murume akanzi vari kuverenga isisi taiwana nekuita
zvinhu pamwe chete. Aha, tapabata apo. Mukoma itai, ndouyawo kwamuri tinzwe kuti nyaya yabatwa naTete Evernice iyo, muri kuionawo sei imiwo mamunofamba munyaya yekuti zviri kuitwa ndezvipi zviri kubatsiridza yavari kutsanangura iyo collective action iyo nemalife skills aya, arimowo here muve chidiki mamunofambawo?
Ya nyendorwa matete vataura nyaya yakanaka. Ndiro mbunyatidzira pamasure davataura nyaya yemuchinji tiri pakati pasicha nemwana. Ititi vabereki tatakakurudzira kana muchiarangarira kuti muzimbabwe masimba akadzidziswa muna ticha achiiswa kuvana vechikuru, hamuri kana mutoparangarira ipapo paizvi vana vane kodzero dzavo.
Kodzero dzevana idzvatsanangurei ipapapo?
Kodzero dzevana dzinotaura kuti vana havafaniri kurohwa muzvikoro. Isitakakuratidzawo kuti kana mwana achinge aita zviri zviri kunze kwemutemo, munhu wese anomurova anenge achingova muhombe paari. Vabereki tisitakunyatsikanisa vana vedu, nekuti vana vakatinda kuchikoro mubereki achinge achindopotera ticha uya kana kusvika paupenzi uri wake mudzidzisa basa. Saka semwana anenge achida basa rake, akaona kuti mwana uyu vabereki vake vanomuita handimugoni, havatisina basa, vanongosiyana naye oita zvaanoita.
Aha, tiri kupanzwa apo. Nguva yedu yaakuita ichititiza. Chiregai ndidai so, regatiti Tete, chidzoka iwo mukati ga. Mashoko enyu ekupedzisira, todzoka kuna mukoma itai, and you also give us your final word and we wrap it up. So ndouya kwamuri Tete, chitanga imi honor ladies muchidimbu.
Ndinoda kukurudzira mhuri yeZimbabwe kuti ngatibatanei tipedza dambudziko iri ratangana nenyika yedu yevana. Ngatidzidzise vana, ngatimirei timirire pane vana, tibatsirane pamwe chete kuzvikoro, kudzimba, ngatishandei pamwe chete tipedze dambudziko.
Maita basa imi. Mukoma itai, your last word, parting word in short.
Ya mashoko angu ipedzisira ndeyekuti isusu ngatizamei kuti tikipe vana vedu.
Wabva wadyiwa nemwaka wenguva. That brings us to the end of the show, ladies and gentlemen. Thank you for coming on show. Thank you to our guests and all the callers for the day. Please join us again next week. We will be back with the same program. I am your host, Ivan Zininga, saying good night, Zimbabwe. Morara zvakanaka.